ichi charova Dynamos 2-0. Ndoktora Marino ita iyo madora zuru makumi matatu irangaka iswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Claude Makopa na Elson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yechibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tetshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo. Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rinoi rikaaza kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka, nekuti tikaratidza vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobhati kumberi uku kunaazati kune basa, nekuti takatarisa vaDynamos vakomana vainayo vane pawa chaiko.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotho Ronald Mandisa vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakuna anoya anonzwa achitarisa gemu ratikutarisa nhasi iri tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vatedius Bhunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidi ligi yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti tinhu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora ligi yeDynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kugura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCAF Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.